Nasi ndo pataita zvekupedzisira ichiongorora zvanga zviripo pabumbiro. Tawirirana tane final draft hapachina chasara. Saka zviri kuitika ndezvekuti bumbiro iri riri kuendeswa kuparliament musi wa 8 February. Ndovachiendesa kuparliament tichitedzera mutemo weGlobal Political Agreement Article 6. Kuparliament ikoko richanozeiwa tiri kufungidzira kwemazuva maviri anoti 9 na 10. Zvabva ipapo taakumirira date referendum kuti vana veZimbabwe vavote pabumbiro ravo. Tichaita yatinoti voter education kana kuti civic education, yekuti munhu umwe neumwe muZimbabwe muno anzwisise kuti bumbiro iri rinoti kudii, aone zvakare kuti bumbiro iri rinotaura here zvavanoda kazvavanotaura. Saka isu tikuda kuti maZimbabweans ese ange achiziva zviri mubumbiro. Saka tichange tichiuya kumaruva, tichiuya kumadistrict, tichidzidzisa vanhu nezviri mubumbiro remutemo wedu. Tiri kufungidzira isu kuti referendum ingangouya pamwe in a month kana kuti 2 months time kunenge kwakusetwa referendum, nokuti tikurumidze kuti vanhu veZimbabwe vavote pabumbiro ravo.
Ko mashoko atiri kuzwawo kuti ari kubva kuna vamugabe nepolitibhiro yavo vachiti vakakutambai hwaatsuro magenga.
Isu hedu hatingatangi kutaura pari zvino. Ngatitange tati bumbiro ritange raenda kuparamendi. Munhu weZimbabwe wese achaona bumbiro iri. Hanzi nevarungu, the taste of the pudding is in the eating.